munhu anongosarudzwa randomly uye munhu wese ane mukana wakaenzana wekuti apinde musarudzo iyi. Tinoita interview vanhu vedu vanopinda mundima kuzoita basa. Vanenge vane questionnaire vanenge vanaro. Sample size yedu vanhu yandingangoti vanhu vakapinda mutsvakiridzo iyi yanga vari 1200. Tsvakiridzo yedu takaita pakati pa kutanga musi wa 28 January kusvika musi wa 10 February 2017.
Asi vamwe vanoti ivo nyaya yekutya ndo inoita kuti vamwe vanhu vatadze kutaura zvinenge zviri kutsikwe mwoyo wavo. Ii chokwadi here ichi?
Ndifungi kuti mune chokwadi chakati nyanya chakanyanya mukutaurwa kunoita vamwe kuti nyaya yekutya ingaita kuti vanhu vasanyatsokutaura zvinhu zvinenge zviri pasi pemwoyo yavo. Ndinodaro nekuti seMass Public Opinion Institute tine zvisungo zvetsvakiridzo zvinotibata. Tinoreva kuti tinodzidziswa kuti kana tichiita tsvakiridzo pane atinoti maresearch ethics pachirungu. Hatitenderwi kuti taure nevanhu anenge asina kusununguka kutaura nesu, anenge asingadi, anenge achitya kutaura nesu, akasununguka kuti asapinde musarudzo iyi. Uye panosvika enumerators edu kana kuti vanhu vanenge vachiita tsvakiridzo edu vanenge vachibvunza, vanotanga vaudza vanhu munhu anenge achida kupinda mutsvakiridzo kuti chinangwa chetsvakiridzo ndechechii. And munhu anenge akasununguka kuti kana asingade kupinda musarudzo iyi oti ine handidi handikwanisi kutaura.
Ko vamwe vanotika tsvakiridzo yenyu iyi vandoma inozoshandiswa nebato riri kutonga riri ZANU-PF kubirira musarudzo vachiti ZANU inenge yakuti mazviona here kuti nerutsigiro rwakasimba zvekuti nyangwe sarudzo dzikasaitwa zvakanaka vanenge vaakudzokera kutsvakiridzo yenyu vachiti ndo zvakataurwa kare.
Ini ndakamirira mupoi handibvumirani nazvo. Handifungi kuti isu semupoi tinoita tsvakiridzo kuti tibatsire rimwe bato rezvematongerwo enyika kuti rige sekutaura kwavanoita maelections. Isu tinongoita tsvakiridzo kuti tibatsire watingati mastakeholders edu kuti vashandise tsvakiridzo idzi kana kuti pfungwa dzinobva mutsvakiridzo dzevanhu kuti zvizobatsira vanhu kana kuti mapolicy makers pavanenge vachigadzira mitemo vanenge vachivana kuti pfungwa dzevanhu dzinoti chii pane zvinhu zvakawanda zvinonga zvichiitika kana munyika. Patinenge tichiita tsvakiridzo idzi tinenge tichida kuti vanhu vabenefite from yatingati like evidence based planning, evidence based programming, kwete kuti tinenge tichida kubatsira rimwe bato kuti pamwe rizobiridzira munyaya dzetsvakiridzo. Handicho chinangwa cheMass Public Opinion Institute.